Tanga chitaura isu nenyaya dzekuti maprograms eparty gore rino maelections zvavapedo kudai tomaronga sei tichironga mastrategy acheiwawo emisangano ichazenge ichiitwa muZimbabwe yose misangano yeMDCT tichirongazve nezvenyaya yemastructures munoziva kuti nguva yekuvhoti vanhu vasarudzwe macandidates eparliament nemacandidates local government elections nguva yaswedera yava pedo tichironga kuti maelectoral college acho achazenge achisarudza macandidates edu anenge akamira sei nezvimwe zvakadaro. Saka uyu musangano mukuru kwazvo wakakosha zvokuti ndafara chaizvo kuti musangano waenderera mberi zvakanaka ukadzeya nyaya dzose dzanga dziri paagenda. Saka isu chinangwa chedu yemanje chacho kuti takatarisa ziso riri pamaelections, toda kuti musangano unirambe wakasimba kuitira kuti tihwine maelections sezvo vana veZimbabwe vakatarisira kwatiri kuti tivabudise muhuranda, tivabudise mukutambura kwavari kuita, vavewo vanhu vanogara upenyu huri nani.
Bato renyu richaita here maprimary elections tichionawo kuti muri mubatanidzwa weMDC Alliance?
Isu sebato reMDC tinotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai tinokudza yatinotiyo consensus. Consensus ndikangoti ndo iye yekuti vanhu musati maenda kumaprimary elections munzvimbo munombogara pasi movonesana, nokuti kunotova nenzvimbo dzakawanda dzokuti vanhu vakatoti isu toda nhingi kuti atimiririre, isu toda nhingi hatina dambudziko, hapana kupokana. Nzvimbo dzakaita saizvozvo dzinenge dzasarudza macandidates by consensus hakuitwe maprimary elections, nokuti primary election inoitwa kana paita vanokwikwidza vakawanda kupfuura mumwe chete.
Konyaya yekuti nhengo dzenyu hadzisi kuzopinda musarudzo munzvimbo dzakachengeterwa vari mubatanidzwa wealliance, vamwe vari kuzvitambira sei mubato?
Izvi zvinhu zvichiri kudzeiwa ndofunga makanzwa acting president honorable Elias Mudzuri vachitaura kuti nyaya dzecity distribution dzichiri kukwenenzverwa. Ndodazve kuti vatereri vazive kuti MDC Alliance hazvirevi kuti mapato acho ari mualliance ari manomwe. Hakusisina yatingangoti muchirungu individual identity yamaparties. Rimwe nerimwe pato rinoramba riri a separate and a distinct and independent political party.